Ini ndini jonga kande miri, ndichiti eno imusore na uza nasi, chipiri, zvita 1, 2015. Mutungamiri wenyika yeChina vachi Jinping vapinda muZimbabwe nasi vachitambirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mamwe mapato gumi nemashanu anopikisa emunyika obuda negwaro reshanduko dzavanoda pasati paitwa sarudzo. Vatungamiri wenyika dzepasi rino vanoenderera mberi vachizeya nyaya yemamiriro ekunze kumusangano uri kuitwa kuParis kuFrance. Nasi izuva rekucherechedza World AIDS Day. Vaimbi vechidzimai vobatana mukuremekedza kodzero dzavo vachishandisa mitambo kuGerman Society. Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvezuva reWorld AIDS Day pamwe nemusangano weIkasa uri kuitirwa muZimbabwe. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave, kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.